fashion. Dimi zvenyu munomirira kushanda manheru kunge off peak. Hakuna mabasa saka basa renyu kuputira mazita edu mumachira ari red kunge lipstick. Motisikirira kuhope kutadza kutaura lipstick. Anzi mwana wanenge harorwe achambowedzera makore ofufari rombe. Havarare, they don't sleep. They fly on the same brooms we used to sweep. Vanoswera vakusungirira ivo zvidhoni. Moswera maitwa zvitoi. To control you, monitoring you through mirrors. Anzi aiwa uyu ngangomira. Kuiswa mubhodhoro kunge drink. Mazita kuvharirwa muhari kunge meat. Anzi aiwa uyu hafi akagara kufront kunge fight yamwene nemurora kumanza seat. Vanotsika madziro kunge Spider-Man. Anzi this one will suffer. They will struggle just to have food for supper. Anzi upenyu hwake ngaveche semunhu akutanda botso. Kupfeka masaga. Do your best and still be limited. Family foundations, evil incarnations. To foreign gods, some of you are dedicated. Ukarwara haupore. Till death do us part with medication. Yes, they might have said it runs in the blood. Well, tell them this is where it runs out. Cause he that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. The Amashan.